pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi. Yanga iri mvenge-mvenge apo tanga tiri kungotaura nehama neshamwari vachimhoresana uyezve tichinzwa mumanzi waBoom Battle achiimba iye naJazz Signal.
Inoitwa Boom Battle kana kuti Albert Mishore ndozita tari kuzvarwa naro. Vanondiziva vanondiziva nekudonhedza musika. Song yekuti Mairere iyi vakaiita naJazz Signal vamwe vanomutitira rira. Song iyi takaiita mushure mekunge vanhu vanetsa nekubvunza kuti ko mai mbonyatsorofunga sei, chii changa chakubatai kuti muzika udune. Saka Jazz Signal ava ndiye akava nekonsepti yacho yakati ngatiite something like an interview. So ndo mabudiro akaita common song yacho. The recording was done by Timan Mount Zion. Saka kune vaye vanga vasingazivi kuti chii chaedza kurehwa pakadonhedzwa musika. Ndo vataida kuedza kuonesa kuti aiwa panga paionekwa zvimwe izvi sematauriro ainongoita song yacho. Ndanga ndaona zihepfi mushina araifamba richigwina gwina, takabva ndatofunga Katarina, atikasara takastika pakona. Yeah, mari une vanogesa.
Attention all programs. Ndarira. Vanita Boom Battle. Just sing me. Ko pai mai reveri tamani pamakati mai vanodonhedza muzika. Ako iwewe tekinare. Pai reveri pawaiti tirarira. Ndarira vayo manzi yadzinoimba. Ko iwe sei wakazuva imba. Anangadana kerwa namai vakanaka. Varikozereka nyakanyaka. Adanga ndaona zihevhi mushina araifamba richigwina gwina, takabva ndatofunga Katarina, tikasara takasvika pakona. Kunepa ndabva munerutiva, hamudi kuona panobhururuka nziva, ndabva munoburisa zvireka nepfanyu manongedzera muchibva matera.
Hallo, zvizimavhelasi makadiko?
Ah, tiri wadi, tiri kunyatsonzwa kuti aiwa muri kudhukirwa kwamuri ikoko matiko mukoma jo.
Ndati ndiraita kutataura pamusoro penziyo yamuri kuridza iyi. Inondibata bata ino ende yakarohwa inonakidza nziyo iyi zvokuti oga vane ropa rinomhanya mumuviri.
Kana muchiizwa munofungeiko mukwasha ipapa?
Ndiai ndakarondofunga ndakarodza kuti zvinoenda kure zvakanyanya kana ichirohwa nziyo iyoyo. Ndiri kubotswana kubva rapi? Ndobva ndagara kumusha izvo ndiri kufunga kumusha.
Hale zvisimazve makadi ndiri raiti zvangu.
Munofungeiko nekarwi yako?
Karuya kakanonakidza zvisingaite. Kanondidzora ndangariro ndobva ndatofunga kutombodzokera kumba chaiko. Ndiri kuCape Town.
Muri kutaura nafungai chidoko.
Muri kupiko sista?
Ari mumaarabhu. Aiwa ina akanyatsonditira zvakanaka nekuti ndiri dofrend. Handina musika wandinodonhedza saka akanyatsondibate musha.
Aiwa ba tiri madofrend matinee kugarisa chete saka hapana chatinobvunza hazvizonyatsoita ba.
Takabva ndatofunga Katarina, tikasara takasvika pakona.
Kunepa ndabva munerutiva, hamudi kuona panobhururuka nziva, ndabva munoburisa zvireka nepfanyu manongedzera muchibva matera.
Harusi rutiva, ndiri munhu wenyama, handitori neropa rinomhanya.
Yese tinaro ropa rakadaro.
Ini ndini Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington.